manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 1 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But mwadaroka chiva nezuru kunanga munhu zvakadaro chivi kana mabhunonga asinga azvidi. Ndokusaka vakaisa murawo wainzi Witchcraft Act. Yego nanga munhu kuti uyu mawitches uyu muroi uyu muroi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoramba mashoko ekuti vaemason munangagwa vakaisirwa muchetura.
Mishina yatakataura iye kuti inofanirwa kunge yasvika musi wa 31 August iri 400 kits taanayo yakasvika in terms of the contract.
Amai Rita Makarau vanovesa chigaro weZeki vanotumimwe michina yekunyoresa vavhoti yapinda munyika. Dare repamusorosoro remukinya rinoti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemunyika iyi dzakaitwa mwedzi wapera ngadzidzokororwe sezvo dzisina kuitwa zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti mimwe michina yekunyoresa vanhu kuti vavhote yasvika munyika uye vave kutanga urongwa wegadziriro yekuumba gwaro idzva revavhoti nekudzidzisa vanhu vachaita basa iri. Amai Makarau vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti kambani yavakapa basa yakwanisa kusadzikisa zvayakavimbisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu weStudio 7.
Ndingatange nekuda kuzivisa vanhu kuti mishina yatakataura iye kuti inofanirwa kunge yasvika musi wa 31 August iri 400 kits taanayo yakasvika in terms of the contract. Saka tiri kuda kutenda velakutunu kuti at least vatirakidza kuti vanokwanisa kushanda nesu vachiteedzera zvatakawirirana navo. Taakuchigadzirisa kuti tidzidzise vanhu vedu vatinoti master trainers kuti vadzidziswe kushandisa mishina iyoyo nekuti ivo vazoenderawo mberi vachidzidzisa vamwe kuti mishina iyo inoshandiswa sei, basa rino rochibva razotanga.
Saka zvinotora nguva yakareba zvakadii kuti mudzidzise master trainers aya?
Master trainers vachadzidziswa kubvira musi wemuvhuro musi wa 4 September kusvika kuperawo kunoita vhiki iroro. Tapedza kudzidzisa master trainers taakuchivatarisira kuti ivo vochienda maprovinces avo vochinogadzira urongwa hwekuti vadzidzise vanhu vakanyoreswa mabasa provinsi yega yega zvichitorawo kuda rimwe svondo zvichienda nekuti provinsi iyo yakakura sei iri kudzidzisa vanhu vakawanda sei.
Ko kunyatsotangisa kuti matanga urongwa hwekunyoresa vanhu kunotanga rini?
Tichazivisa veruzhinji kuti iye zvino taakuchitanga chigadzirirai. Iye zvino hatisati taane mazuva atakatarisa atakatara pasi kuti tinotanga musi wakati nekuti takamirira ma2600 kits ayandataura kuti asati auye.
Ko chii chiri kuita kuti mamwe acho anga achitinonokei imanga makabhadhara mari dzacho dziri kudiwa?
Ndo manyorerano atakanga takaita pasi nekuti kana uchiri kuyeuka pekutanga-tanga tichatanga kutaurirana nevanhu veLacton. Takanga takabvumirana isu kuti vanotipa 1500 kits chete asi tazoona kuti nguva yedu inenge yatiperei. Taakuda makits akawanda kuti nguva yacho idzoke kumashure yatiri kushandisa. Takazopanhidzira makits ndoku asvitapa 3000. Saka makits aya anenge achigadzirwa imwe chete imwe chete ichinyatsoongororwa kuti iri kushanda zvakadii. Saka ivo vanodawo nguva yakati rebei kuti vagadzire makits iwayo nekuzoatumira kubva kwavari kuatumira kubva kuHong Kong kuti auye kuno.
Asi kuri kuti machitanga zvino zvinhu zvese zvaapo mungatore nguva yakaita sei kuti munyo tinyorese vanhu
kuti tinyorese vanhu atimboda mwedzi iri tichinyatso nyorese vanhu ivo vanhu vachinyatso uya asi takangofunga kuti ngatitorei mwedzi miri nechidimbu kuti tinyorese vanhu tinyatsopedziredza vanhu vese
mubvunzo wekupedzisira Justice Makarao tiri kuona kuti dare repamusorosoro kenya rati sarudzo dzakaitwa kunyika idzi dzokororwe pane chingadzidzwe nezimbabwe here
Zimbabwe ngaidzidze kuti kana ichiita zvinhu zvayo zvinhu ngazvingoitwa nemazvo pasina kubiridzirana pastage yega yega tinoda kutobvira ipapo patiri kunotanga kunyoresa kuvhota toda kuisa zvinhu zvedu zvese pachena sezeki kuti onai manyoresero atiri kuita kana pane patiri kukanganisa ibvai matirakidza iko zvino tichiri kuno kwesarudzo kwete taakumberi kuti apa zeki munenge muri kukanganisa dai madai 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 tobva tangochigadzirisa pane kuti tozomirira taakumberi kana tazosvika zvakare musarudzo ngazingofamba mune zvakanaka uyo anenge achidiwa nevanhu ndiye ahwini kwete kuti anenge achibirira vanhu kwete
Sachigaro vezek amai Rita Makarao vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanogona kusungisa vanhu vavanoti vari kuvapuma uroyi vachikurudzira vatsigire vebato ravo rezano PF kuti vabatane vasiye tsika yekurwira masimba. Mutoro wedu enhautaurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nyange hazvo pange pane kufara nekutamba kune vakawanda vange varipo pamusangano pakati pavamugabe neveboka rechidiki rebato rezanu PF zvange zviri pachena kuti makakatano ari mubato iri ari kuenderera mberi. Vamugabe vatorawo nguva yakareba kutsanangura nezvekurwara kwemuteedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa vakatiwo vaMnangagwa vaive vasina kupiwa muchetura sezvakataurwa nevakawanda mushure mekurwara kwavo. Vamugabe vati zvinorwadza kuti pane vanhu vakavapuma uroyi mushure mekurwara kwavaMnangagwa vakati vanhu vakadaro vanogona kusungwa pasi pemutemo unorambidza kupuma vamwe uroyi.
But mwadaroka chiva neruzuru kuti kunanga munhu zvakadaro chivi kana mabhunonga asinga azvide ndokusaka vakaisa murawo wainzi Witchcraft Act yekunanga munhu kuti uyu mawitches uyu muroyi uyu muroyi.
Vamugabe vatiwo vakagara pasi nachiremba wavamunangagwa vachiziya nezveurwere hwavo.
Vamunangagwa vakazodawo kuti ini ndive neruzivo rwokuti vakatambura sei vakazobatsirwa sei saka chiremba wavo wakauya about 3 or 4 days akanditsanangurira zvakanakisisa takagara 1 hour muhofe kustate house nadoctor kuti vaMnangagwa vava patient wangu for 20 years vachiti kana iri food poisoning yakati ine ma kana iri nyama inokupa toxin yakasiyana siyana muriwo wakati unokupa toxin matoxin saa ndo mapoisons aya anobvaka kune zvizvi kana zvakaunda hanzi takatora zvose apana titasa muropa aiwa apana food poisoning yakavapo.
Kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamirioni matatu zviri muSouth Africa vamugabe vadzokorora zvekare kushora vaimbo vemutungamiri wenyika iyi muchakabvuva Nelson Mandela vachiti vakasiya upfumi huru mumaoko evachena vatema vasina chouviri. Amai Grace Mugabe, avo vataura vamugabe vasati vataura, vati kunyange hazvo vakuru vakuru vezanu PF mudunhu reMidlands vachiramba kuti mune makakatano ekurwira masimba, ivo havagutsikane nekuti vanoziva kuti vamwe vevanhu vari kuvanyomba, ivo pamwe navamugabe vanobva mudunhu iri.
Mudizwewo ndimai mai venyu ndiri kurayira kuti vedwe vana vadiki vanomupirira kutuka vamugabe hauwani kukomborerwa mumhuri yako hauwani kukomborerwa muMidlands.
Pavapiwa mukana wekunzi vaite slogan pasati patanga zvekutaurwa vamunangagwa avo vanonzi ndivo mukuru wechimwe chezvikwata zviviri zviri kurwira masimba muzanu PF vatambirwa neruzha rukurusa rwemururu nemiridzo. Ndaka mirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro soro remukenya nasi rarasa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa mwedzi wapera. Idzo dzarinoti hadzina kufambiswa zvakanaka richiti dzimwe sarudzo itsva dzinofanirwa kuitwa mukati memazuva makumi matanhatu. Sarudzo dzemwedzi wapera idzi dzakaona mutungamiri wenyika ari pachigaro vaUhuru Kenyatta vachikunda vaivapikisa vaRaila Odinga. Asi vaOdinga vakabva vakwira kudare vachinyunyuta vachiti sarudzo idzi dzakanga dzabiridzirwa zvemhando yepamusoro uye vachiti michina yesarudzo yakanga yakanganiswa mashandiro ayo. Vatongi vedare iri vana vatenda kuti sarudzo idzi dzidzokororwe asi vaviri vachipikisa. Vachipa mutongo wavo mukuru wevatongi Chief Justice David Maraga vanonzi vati pachitariswa umbo hwose huripo vagutsikana kuti sarudzo idzi hadzina kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yenyika iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI amairinda echipfunde vhavha avo vakaongororawo sarudzo idzi vanoti zvaitika muKenya izvi chisionekwi mudziwebwe uye zvinoratidza kuti matare avo achiri akasununguka. Aka ndeke kutanga muKenya uye Afrika yose kuti zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika zviraswe. Tabata amai chipfunde vhavha kuti tinzwe zvizhinji.
Izvi hatisati tambozvinzwawo. I think zvinoshora kuti vane judiciary independence yekuita machecks and balances kuti zvinenge zvaitwa uye zvemutemo ukatadza kuteedzerwa nema procedures zvinobva zvakanganisawo sarudzo. Zvapakuti sarudzo iyoyi nemaresults aito nullified.
Zvinosiya papi sarudzo dzinoitwa muAfrica?
MuAfrica kana kuti nzvimbo dzakawanda izvi dziri kunze kweAfrica hatisati tamboona president achinge asarudzwa, particularly sitting president onzi koti dzaita over 10 nullify maresults. Saka ndatoti izvi hazvita zvatomboitikawo, zviri historic, hatisati tamboonawo zvakadai. Zvinoshowawo kuti tiri kumechua nedemokrasi kuitira kuti kana makomishini kana kuti ingave executive vange vachiziva kuti vakakanganisa zvinhu kunenge kunewo judiciary inouya ichigadzirisa.
Izvi zvinosiya papi masangano zvikuru ekunze anoonekwa kunge anoteedzera utongo hwejekerere akanga ati sarudzo dzakachena?
Maobservers neni ndandiri umwe wacho zvatakatarisa zvanga zviri zvepapolling station. Asi ukatarisa judgment iyi yanga iri kuti komishini yatadza kuteedzera mutemo, yakashandisa maillegal processes. Saka ndekuti vanoobserva vachiita up the processes kuitira tikungaanire magweta anoongororawo kuti mitemo inoteedzerwa here, mainternational standards anoteedzerwa here. Ende chimwe chinhu chandinoona ndechekuti maelections aakuita very technical, kwaakushandisa technology. Zvazvokuti raa dambudziko kumaobserva kuti vangoenda achinoobserva sezvavaita. Asi zvazvakanaka kuti dai vachikwanisawo kuita maobservers anonzwisisa izvozvo zvokushandisa kwetechnology, sezvo makaona kukinya kwakashandisa technology dzakawanda dzenhando dzepamusoro.
Tingaona zvakadai zvichiitikawo here muZimbabwe utongo hwakadai?
MuZimbabwe I yet to see zvakadai zvichiitika. Saka zvinhu zvatakatarisirawo zvatinotoshuvirawo kuti da zvichiitika muZimbabwe nemune dzimwe nyikawo kuti pane pane judicial independence kuitira kuti sarudzo dzisaona anhu achigununa. Ende vaanenge vagunumunawo chero vakaenda kukoti zvinge zvinokurumudza kugadziriswa, because dzimwe nguva tinoona mapetition anotora 5 years, nguva inenge yatopera yekuti teita kutoenda kunext election zvisati zvatombonzwikwa pamakotsi. Saka zvakanakawo kuti dai vane nhumwa dzavo dzoendeswa kukoti dzoterwa nguva iripo, uyezve independence yejudiciary inge iripo, vanhu achinyatsokutsikana kuti hongu panenge pachikorwa mutemo ngazvigadziriswe sezvaitikawo kukinya izvozvi.
Vanga vari mukuru wezesini amairinda echifunde vhavha vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDCT raburitsawo gwaro rekuti rinotambira zvabuda mudare remuKenya izvi richiti sarudzo dzinofanirwa kunge chiri chinhu chinopa vavhoti mukana wekusarudza vavanoda vakasununguka pasina kubiridzirwa kwesarudzo. Izvi zvatsinirwawo nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro raburitsawo gwaro rekupembedza mutongo wedare repamusorosoro uyu richiti rinoshuvirawo kuti Kenya ichadzokorora sarudzo idzi murunyararo. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vamiswa pamberi pedare muHarare nhasi. Asi nyaya iyi yaendeswa mberi sezvo vati vanoda kuti iendeswe kudare repamusoro-soro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia.
Yapfuudzirwa mberi kusvika pachipiri, I think ndiwo musi wa5 here, nekuda kwekuti takanga takakumbira dare kuti zvaive nani kuti nyaya iyi iende inotaurwa kuConstitutional Court tione kuti nyamhosva dziri kupomerwa idzi imhosva dzinganzi imhosva here, nekuti inyaya dzengano yakaitwa nevanhu vemuZimbabwe. Zvatakararama matiri isusu, zvatinoziva ndo zvaiitika, zvatakaronga nyika tisati taanaye kuti ndo zvatinoda nemamiriro azvo kuti pana taane nyika tichazoita sei. Saka torambidzwa kutaura pamusoro pemasoko iwayo here. Zvazvinoreva ndezvekuti kuchapedzisira kusina zvinotaurwa pamusoro paizvozvo, kwaakutaurwa zvakaenda kunodzidzwa nevakaenda kune nyika dzevarungu vakauya vaane madhigirii. Nhasi ndivo vaakutungamirira musangano, nhasi ndivo vaakutungamirira muhurumende.
Zvii chaizvo zviri kupokanwa nazvo zvaita kuti mude kuenda kudare repamusoro-soro?
Zviri kunyanya kupokanwa nazvo inyaya yekuti pane here munhu ari munyika anorambidzwa kutaura pamusoro pezvingava zvakashata kana kuti zvinoonekwa sezvisiri izvo, kana zviine chokuita neupenyu hwake zvaakaita iye. Ndo nyaya yatikuedza kutsanangura iyoyo. Munhu wese anofanira kutaurwa, kana ari murefu, kana ari mupfupi, kana ari mutete, kana akapinda musangano nezuru, kana ari kukanganisa kurondedzera nhoroondo yehondo yechimurenga. Isu tiri suvarwiri worusununguko tinofanira kuva nemvumo yokutaura pamusoro penhoroondo yehondo yechimurenga, nokuti ndisu takaita nhoroondo iyoyo. People and people alone are the makers of their own history.
Saka ivo vaMatema Danda varipi parinhasi?
Handinyanyi kuwanzotaura kuti varipi kwavari chaiko, nokuti zvaakutinetsa kuti mweya uyu mweyai uri kuda kutipa upenyu here kana kuti uri kuda kutitorera upenyu. Asi chandinga kuudza ndechekuti variko and vari kutongwa vachibva vokumba.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uvandu hwevanhu vafa zvichikonzerwa nemvura nemafashamu eHurricane Harvey kuchamembe kwakadziva kumabvazuva kwedunhu reTexas reHarris munovendimo mune guta reHouston wakwira kusvika kumakumi matatu nevapfumbamwe, apo mafashamu akakonzerwa nedutu mupengo iri ave kutanga kudzikira. Chikwata chemagandanga chairwisa muColombia chichitevedzera dzidziso yeMarxist cheRevolutionary Armed Forces of Colombia, nhasi chazviparura sebato rezvematongerwo enyika risingaiti zvehondo uye nezita idzva rekuti Common Alternative Revolutionary Force. Mamwe madzimai ekumakuti mudunhu reMashonaland West ari kurarama zvakaoma nekutengesa huswa hwekupfirira dzimba, bhizimusi ravanoti rave kuvawanisa mari shoma zvichienzaniswa nenguva yapera. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya anosanganisira vechidiki nevakuru anoti bhizinisi rekutengesa huswa rinorwadza sezvo vachifamba mitinhu yakareba kunotsvaka huswa. Vanoti kunyange hazvo vachiwana huswa uhu pachena, vanobhadhara mari yekuti hutakurwe kuti huuye pavanotengesera pedyo nemugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu, apo hunoonekwa nevanhu vakawanda. Ambuya Chenai Mazi, ava vave nemakore 15 vachitengesa huswa, vanoti huswa huchabhadhara senguva yakare apo vakatanga. Vanoti vanhu vakawanda vakatenga mombe nekuendesa vana kuzvikoro nemari yekutengesa huswa. Amboya Mazi, vanoti pari zvino vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo vaine huswa hwakawanda asi hapana ari kuuya kuzoutenga. Amboya Mazi vanoseka vanhu vanoenda kwavari vachida kutenga huswa nechikwereti vachiti havana kumbozviita mukutengesa kwavo kose.
Apa pane umwe bvai ari kutaura kuti hanzi udzai vanhu ndiri kuuya kuzotaura vanhu titaurirane titore huswa nechikwereti.
Izvi zvinotsigirwa naamai Snodia Mveremu vanoti mazuva ano huswa huchabhadhara hwave kutengwa nemutengo wakaderera sezvo vanhu vasina mari munyika.
Izvi zvinhu zvokuti kungochovha nguva yekuti wose vanhuwo hatikwanisi kuramba takagara. Kuti nditi ndingakwanisi kudzokera kumunda nini handione sekuti dambudziko kuti ndingagone kudzokera kumunda. Nokuti kumunda tinotarisa kuti tinoda mbeu, ndinoda fertilizer, ndinoda geje rokuti ndirimirwe.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Senzeni Mavata vakatanga kutengesa huswa makore ano vanoti ane ganda ane nyama hazvienzane neasina nekudaro vachashingirira kunyange vachiwana mari shoma.
Hatikurarama navo zvedu bhati haikona kunyanya. Haikona kunyanya. Apa tiri kurarama nazvo nokuti kana tikatengesa toda kunotenga fertilizer tikatenga bhegi 1 topinda zvemusango tocheka.
Madzimai anotengesa huswa aya anoti munguva yakare vanhu vaibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiuya kuzotenga huswa hwekupfirira dzimba dzavo zvikuru sei vagari vemarokesheni epakati nepakati anogara vanowana pamwe nenzvimbo dzekutandarira. Vanoti zvinhu zvichiri zvakanaka munyika zvizvarwa zvekuZambia zvaiuya munyika kuzotenga huswa nemari yakawanda sezvo vaitenga vari muzvimapoka. Ndakamirira Studio 7 kumakuti ndini Ata Chiguriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica uye muYemen. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi maviri muYemen, Somalia, South Sudan uye kumaodzanyemba kwakadziva kuchamhembe kweNigeria vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa. Bazi reUnited Nations Security Council rinoti nzara iyi iri kukonzerwa nemamiriro ekunze uye hondo. MuSudan mune vanhu mamiriyoni matanhatu vakatarisana nenzara nenyaya yehondo. MuYemen umo mune hondowo zvakare vanhu mamiriyoni mazana nemanomwe havana chekudya. MuNigeria nekuda kwehondo iri kukonzerwa nechikwata chinopfurukidza mwere cheBoko Haram vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara. Izvi ndizvo zviri kuitikawo kuSomalia nenyaya yehondo iri kukonzerwa nechimwe chikwata chinopfurukidza mwere cheBoko Haram. Nzara inonzi iri kunyanya kuwedzerawo nenyaya yekuti vanopa rubatsiro vari kurambidzwa kupinda kuti vape vanhu zvekudya. Mwedzi wapera United Nations yakabuda nechisungo chekuti masangano anopa rubatsiro anofanira kubvumidzwa kupinda munyika idzi. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti United Nations inofanira kuona kuti chikafu chasvika kuvanhu kwete kungotaura pasina chinobuda. Vati nzara inokonzera kusagadzikana munyika dzakawanda. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica uye muYemen. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Iye zvinotomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. vazhinji vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro pekukokwa kwakaitwa anoita zvemutambo uye zvachiita zvekutamba Zodwa wabantu kuti aende kuZimbabwe kucarnival yeZimbabwe Tourism Authority kunyangwe zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvichafamba sei regai tinzwe zviri kutaura vatsigiri vedu tinamukoma David makadii tokuchingamidza ipachirongwa muri kupi
Tripo mangadiwa tsimu Johannesburg tinomuona zvakanyanya maInternet atingi munhu ano sevanhu vechirume vanhu vakawanda vanoda kuona zvinhu zvinoitwa nevanhu vakadzi kana vachifamba vachizviratidzawo runako rwavo asi kwazvino zvinosvika zvekunzi anenge asina kupfeka zvakakwana uku kunorema uku zvakanaka zvamuri kuita izvi vanhu vanobva vazvinzwira kuti zvakashata here kana zvakanaka vanowana rikufuga nekuwarira
tina mai Hilda Nkomo
ndiripo sisimaze makadiko vasikana inini semubereki semudzimai andione kuti zvine kodzero munoziva kuti hunhu hwedu hwechiafrican especially mazimbabweni kana mwana achikura anofanira kunge achipfeka hembe dzinotaura hunhu hwake saka iwewe woenda kucarnival tine mhuri unoda unofarawo nemhuri yako nevana nevakuwasha like these days kuti as a family munoenda muri ecompany kuona munhu achifamba akadaro zvinopa hunhu rudzii izvozvo
ndinoitwa rodha tinosona ndiri kusouth africa Kempton Park ini hangu handione zviri raiti kosi kunenge kuchiendwa nevana saka vana handifungoti pane zvavangakwanisi kudzidza ipapo
ehe mukoma Layton tipeiwo pfungwa dzenyu nokuti vamwe vari kushora asi ndaona imi muchinyora kuti aiwa iri ibasa rake tipeiwo pfungwa dzenyu
ine hangu ndinosapota Zodwa zvaangaita munhu anotsvagira kurarama munhu ari kutsvaga kurarama
kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
munhau dzemitambo tomboenda kune mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achitiudza nezvemutambo mukuru uri kutarisirwa nevakawanda pakati peDynamo Snakeps United
Nandare ichange ichitamba ngoma yemutambo mukuru oyo unodaidzwa kunzi Harare Derby pakati pezvikwata zvikuru munyika cheCapes United neDynamos uyo wanga wakamirirwa nevatsigiri vemutambo uyu kwemwedzi yakawanda kunyange hazvo vari pamusha mumutambo uyu veCapes United vakwidza mari yepagedhe kusvika pamadhora mashanu panzvimbo dzinogara veruzhinji chokwadi ndechekuti nhandare iyi ichatakura chaunga sezvo zvikwata izvi zviri kubaka moto unotyisa mutevedzeri wemurayiridzi weCapes United Fungai Kwashi anoti ari kutarisira nhabvu yemhando yepamusorosoro achiwedzera iye kuti vatsigiri venhabvu vanofarira kuuya kuzofara kwete kuzoita mhirizhonga
Dynamo iri kutamba zvakanaka stereki Capes kutamba zvakanaka saka ndinongoti vanhu vose vauye kuzoona bhora veDynamos neveCapes vauye vachifara pasave nemirizhongana kana kurovana
murayiridzi weDynamos Lloyd Mtasa ari kubvuma kuti maGreen Machine ari kutamba zvinodakadza achikurudzira vatsigiri vechikwata chake kuti vauye vakawanda kuzobatsira dhimbare kuti ikunde
Capes United iri kutamba zvakanaka chaizvo uye ndinodairo kuti vatsigiri vedu ndofunga kunyangwe tanga tichiwanawo maresorts akasiyana-siyana vanga vachingouya saka tiri kukurudzira kuti dai vauya ndivo vanotipa simba
mimwe mitambo iriko yakamira seizvi mugovera Bulawayo City vs ZPC Kariba Hatfield Ground 1 PM Haumine vs Chicken Inn Hatfield Ground 3 PM Yada vs Bantu Rovers National Sports Stadium Harare City vs Cholocho Rufaro 1 PM Black Rhinos vs Triangle Rufaro 3 PM Nesondo Islanders vs Chapungu Hatfield Wange vs FC Platinum Colliery Shabani vs Ngezi Platinum Stars Maglas Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa mutongo wedare repamusorosoro muKenya wekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika munyika idzi dzokororwe. Chii chingadzidzwa neZimbabwe kubva kune chiitiko ichi? sezvongo yadi yapera rikaitimbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoramba mashoko yekuti vaEmerson Munangagwa vakaisirwa muchetura. Amai Rita Makarau veZEC vanoti mimwe michina yekunyoresa vavhoti yapinda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina nditungamiri Nkomo.